Vanzi sekuti batori Democratic Party ibato rinokurudzira madzimai kutanga vanobva kunzvimbo dzakawanzozvanyirirwa. Sasa Minnesota governor wedu Tim Walz vasvika pakuindi kuti vavarane vice president as a vice presidential candidate. Zvinova zvasiya lieutenant governor wedu Peggy Flanagan anova iye mudzimai wechiindigenous Native American kuti aite governor vanokurudzira madzimai uyezve kunyanya kushanda kwanaisana governor Walz vane shungu dzekuda kubatsira vanhu vanowanzo kudzvanyirwa.
Tiitarisewo mashoko akataurwa navaBiden nezuro musangano uyu uchifambira mberi.
Pane zviri kuitika iko zvino ndoda kuti vose vanhu vazive kuti tinofanira kudzidza kubva kunyika ino yeAmerica chinonzi democracy kubva vachigara kunonetsa asi vakateerera zvido zvemaamericans vakateerera zvido zvemademocrats tatu kuvaona nezuro vachipembedza vice president now presidential candidate presidential nominee Kamala Harris vanomira pachokwadi.
Vatauri vanhasi tanzwa pari kudomwa mazita makuru apo pari kutarisirwa vapi neveruzhinji kunyanya.
Ndichidzokera panyaya yangu yetransition of power and good governance, mai Obama vanondirangaridzawo zvakare kuti aimbova mudzimai wemukuru wenyika ino. Kamala Harris paakazira kuti achange achirana as a presidential candidate, munhu wekutanga akavafonera ndi President Obama naMichelle Obama. Izvi tinotozviona vanga vari paspeakerphone. Inini ndinoitwa zvakanaka nekubatana kwakadaro kuti vanhu vanokwanisa kuramba vachiwirirana vachitransfer power. Izvi ndoda kuti wowo hangu hadzinyanyozviona kunyika yekwedu yekuAfrica. Chinhu chandinoshuvira kuzoona kuti kana mumwe mutungamiri wenyika abva pachigaro, tinokwanisa kuona vamwe vatungamiri venyika vachimukutsa vachimupembedza.
Chikwatawo cheRepublican Party hachina kupeta maoko, vari kumhanyawo nekwavo, munoonawo sei?
Ini ndinoona kuti President Trump vakati painonzi nzwisa munyika munomu. Takaona nyika inoyi zvayakaitika papresidensi yavo, takaona kuwanda kwekuurayiwa kwevanhu tinoti mamass gun shootings anga akawanda, takaona kana even kuwanda kwerusaro raganda a lot of racist fueled attacks, takaona mamuslim ban, takaona maimmigrants vabve kure munomu vachidzvanyirirwa. Saka ndofunga kuti America inoziva President Trump zvavanomirira. Saka ndinofunga kuti America ichasarudza mutungamiri waanoziva kuti achange achiwirirana nekodzero dzavo.